FTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inokurudzirwa kuti isimbaradze kudzidzisa vanhu nezvekukosha kwekubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotenda vagari vekumashonaland central mukutambira kwavakavaita nevatsigiri vebato ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru musangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vakurudzira hurumende kuti isimbaradze kudzidzisa vanhu nezvekukosha kwekubayiwa nhomba yeCOVID-19. Izvi zvinotevera kudzika kwakanyanya kwehuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 huri kuramba huchidzikira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata varusike akatanga nekuvabvunza kuti sesangano vari kuitawo sei kudzidzisa vanhu.
Isu sesangano tiri kuramba tichienderera mberi nemabasa edzidziso. Zuva nezuva tinenge tichipa vanhu yambiro yekuti ngatiendei tinobayiwa neuwandu hwedu. Tinoramba tichipa vanhu zvekare yambiro yekutevedzera maWHO guidelines aya ekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Tinorambawo zvekare tichikurudzira iyo hurumende kuti mabasa edzidziso ngaaramba achienderera mberi. Vanhu ngavarambe vachidzidziswa kuchishandiswa mikana yedzidziso yakasiyana-siyana kuitira kuti tirambe tichikurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa.
Kubayiwa nhomba kunobatsire chaizvo varusiki?
Zvakaonekwa kuti vanenge vakabayiwa vanhu ivavo vanenge vaine dziviriro iri pamusoro tichida kutarisana nevaya vanenge vasina kubayiwa nhomba. Asi chimwe chatiri kuramba tichikurudzirawo zvekare ndechekuti dai hurumende yamhanyisa mabasa ekubaya vana vechidiki vaya vane makore anosvika pa17 years. Zvakambotaurwa nehurumende kuti chatanga kubaya vana ivavo, asi nanhasi tiri kuona kuti hurongwa hwekubaya vana vechidiki hausati hwatanga. Saka tinoramba tichikurudzira kuhurumende kuti dai taita kuti vana ivavo vabayiwe.
Izvi munoti zvingabatsira sei takatarisa nyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19?
Kuitira kuti tirambe tichiwedzera uwandu hwevaya vanhu vakabayiwa, uye vana ivavo vezera iroro vange vachidzivirirwawo zvekare kubva kuchirwere cheCOVID-19. Tiri kuonawo zvekare vemapato iye zvinoizvi vatotanga kuunganidza vanhu. Dzimwe nguva manhamba acho ari pamusoro-soro kudarikidza akatarwa nemutemo wehurumende. Tiri kuona mapato angave iro riri bato riri kutonga mapato anopikisa iye zvinoizvi vari mushishi kupinda muvanhu vachiunganidza vanhu neuwandu hwavo. Saka isu tinenge tichikurudzira kune ivo vatungamiri kuti ngave vemucherechedzo wekutevedzera mitemo inenge yauswa nehurumende.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nekuda kwekuti vanhu ivavo vari kuungana kumaradio ivavo vanenge vachiiswa panjodzi yekuzobatwa nechirwere cheCOVID-19. Izvo zvinozokurira zvipatara zvedu, izvo zvinozoita kuti vanhu vakawanda vasvike pakurasikirwa neupenyu. Saka ngatirambei tichidzidzisana. Tiri kuzoona kuti iye zvinoizvi taakuzopinda muzororo rekisimusi nenyuyere, kuchauya vanhu vakawanda mazimbabwenzi vamwe vanobva kunyika dzakaita sana Ingrandi, vanobva kwana South Africa, nenyika dzakasiyana siyana. Saka zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti kana mumaborder medu imomo daita isa chenjedzo yekuitira kuti chero munhu anezenge achidzoka kumusha anga achinyatsoongororwa kuti munhu iyeye akadzivirirwa here kubva kuchirwere checovid-19.
Mukuru musangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro zvichitevera kuwedzerwa nemamwe masvondo maviri kwemitemo yokurwisana nedenda recovid-19 kana kuti lockdown. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti hurumende yanga isingafaniri kuita izvi sezvo kutapuriranwa kwechirwere ichi neuwandu hwevanhu vari kufa nacho zvava kudzikira. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuwedzera lockdown nemamwe masvondo maviri hazvina zvazvinobatsira, vachiti hurumende inofanirwa kupa vanhu nguva yekumboshandira mhuri dzavo sezvo tichiona kuti kutapuriranwa kwechirwere ichi uye uwandu hwevanhu vari kufa nacho huri kudzika.
Ndinoona kunge hurumende yaifanira kumbopa vanhu nguva yekufema. Tazotapunyuka kubva muthird wave, hatizivi kuti fourth wave ichayarini. Zvakakosha zvikuru kuti vanhu vambotirarame upenyu huri normal. Kana fourth wave yazouya tozoitwa measures anopindiranawo nenguva yatee tasvika iyoyo. Saka ndinoona kunge lockdown iye zvino haisi kusevha purpose. Patiri pano netransmission rate iriko, inotori baseline transmission rate yatisingakwanise kuchinja nemalockdown.
Saka patasvika apa Dr. Madzorera, zvoitwa sei?
Ngatirambei tichiita mamwe mamesures ese, social distancing, masking up, toramba takalimita hedu zvimwe, macrowds the way they gather, asi general lockdown yambomira. Ndozvandinofunga kuti zvingatobetsere nyika.
Avo vange vari vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Tabata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakati tibate mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro, asi pataenda pamhepo vange vasati vapindura mubvunzo yatavatumira. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 44 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 600,684, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine 33 zvine 133,091. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru 336,036 zvine 3,336,079. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 600,000 ane gumi nezvisere zvine 2,618,101. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Chinyora patuita pavo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotenda vagari vekumashore and central pamusoro pekuvatambira kwavakaita uye pamisangano yavakaita navo, vachiti nzvimbo iyi izere vatungamiri. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti kumashore and central vaChamisa vakaita misangano nevatsigiri vavo paDotito, Nyanewe, Nyamanyanya, Chimanda, Nyamatikiti, Neruwa, vachiti vatsigiri vebato reZANU PF vakaita kuvhiringanisa ngano yavo sezvavakaita kune mamwe matunhu asi vakatadza.
Vanga vari kumashonary central pavanga vachitaura nemacommunity leaders, vachitaura nevakuru vanobata basa munyaya dzeteaching, vachitaura nevesusati, vachitaura nevakasiyana siyana. Ipapo tafamba kubva kuRushinga tataura nevanhu vakasiyana siyana kuTotido, tafamba kuMount Darwin kunzvimbo dzakasiyana siyana. Apa mutungamiri vaAdvocate Nelson Chamisa vagamuchirwa neruzhinji rweMashonaland Central. Yakatikoshera isu semudemocratic movement because ndo panga pane ZANUPF ainetsa makore akasiyana siyana, vanhu vataura nhoroondo dzeviolence, mhirizhonga yaiitika yakasiyana siyana, nekuti mukore uno vanhu vanofanira kuita sei kuti timekeshwa kuti hapana mhirizhonga, uye vanhu vanovhota, uye ballot rinoprotekta, uye vanhu vanofambisa sei kuti tiite win Zimbabwe for change in the next election.
Saka zvinhu zviri kufamba hazvo zvakanaka, hapana chinonetsa.
SMDC Alliance tafara. Of course ZANUPF inounza vanhu vayo kuti vaite violence nekuda kumisa mafambiro edu, kuchimiswa kumaroadblock nevanhu veZANUPF vachiimba vachikumbura mabasa. Taakuziva kuti vari kuziva kuti Advocate Nelson Chamisa ndiye unogona kunza mabasa munyika. Ndosaka vakabata maplacards anenge achitaura kuti President Chamisa tikuda mabasa.
Zvino vatsidzi vanhu veZANUPF vakaudza vaChamisa kuti vari kuda mabasa, makavaudza kuti?
Tavaudza kuti president vaziva kuti muda mabasa, vapei mukana vatungamire gore ra2023 kuti vakupei mabasa sechikumbiro chavaita. Thank you very much.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF, vatafadzwa mugwadi, uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. Komishini yemuSouth Africa inoona nezvesarudzo yeIndependent Electoral Commission inoti pakupera kwezuva nezuro chitatu yakanga yatambira zvichemo makumi masere kubva kumapato akasiyana-siyana nevamwe vaikwikwidza musarudzo vakazvimirira, ichiti zvichemo zvose zvichaongororwa. Kubva musi wemuvhuro vanhu muSouth Africa vakaita sarudzo dzemamunisipariti enyika yose. Vanongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vanoti kutsigirwa kwebato reAfrican National Congress kuri kuramba kuchidzika gore negore. Tabata muzvinafundo Mukonza kuti vatiudze zvabuda musarudzo idzi.
Zvabuda musarudzo zviri kuratidza kuti bato reANC rinova iro ndiro bato riri kutonga rine 44.3%, richiteererwa nebato reDemocratic Alliance DA rine 24.81%, riri pachinhano chechitatu Economic Freedom Fighters rine 10.48%. Panumber 4 pane Inkatha Freedom Party ine 6.41%. Asiwo chimwe chiri kunakidza ndechekuti pane bato rakaumbwa manje manje rinonzi Action SA, iro riri kutungamirwa navaHerman Mashaba vakanga vambori kubato reDA. Bato irori rakagona riri kuratidza kuti ragona kuwana 1.98% yemavhoti. Kune mamwe mapato madiki madiki vakaita sana Good Danakop nemamwe madiki akawana mavhoti akanga akatishomeke chaizvo. Ndo mabudiro aita sarudzo dzemuSouth Africa the local government election.
Mapato akakwikwidza ari kuti pamusoro pesarudzo iyi, professor.
The mapato akakwikwidza vari kuti vari kutambira zvabuda musarudzo. Hongu chemo zviripo pano nepapo. Asi hapana achati kuzvichemo izvozvo sarudzo idzi dzinganzi dziri free and fair. Vezvematongerwo enyika vakapinda musarudzo vanenge vari kutambira zvakabuda musarudzo iyi.
Takatarisa sarudzo idzi, ANC sebato ratonga kubva kuwana kuzvitonga kuzere kweSouth Africa inofungei nechimiro chayo neveruzhinji?
ANC hongu ndiro bato ratonga nyika yeSouth Africa kubva nyika ichiwana kuzvitonga kuzere muna 1994. Asi chatiri kuona ndechekuti uwandu hwevatsigiri vayo vari kuivhotera musarudzo huri kuramba huchingoderera. Zvekuti tikatarisa musarudzo idzodzidzi dzaimuswa 1 November 2021, tinotoona kuti vanhu vakatodzikira, vanhu vakavhotera ANC vakadzikira kuenda pasi pe 50% yemavhotes ese zvavo. Zvichiratidza kuti vanhu vangu vanoida ANC asi havasi kugutsikana nemaitiro ayo mushure mekunge yapuwa mukana wekuti itongwe.
Avo vange vari muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuPretoria, South Africa, New Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlive.com rinoti chiremba vane mukurumbira Muriel Selma Falala vakashaya mutsauna yavakaita nemotikari muBulawayo. Zvinonzi Dr. Falala vakange vari voga mumotikari vakakudubuka padyo nechipatara cheUnited Bulawayo Hospitals. MuNewsday, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanozivisa kuti hurumende yakadoma chikwata chevanhu vanoongorora nguva dzose dzose zvinonyorwa pasocial media nezvizvarwa zveZimbabwe. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yava Munangagwa yapinza muHarare vasori nemapurisa anodzivirira mhirizhonga sezvo kuchifungirwa kuti vanhu vangapanduka chero nguva. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vatsigiri vese veStudio 7, indinoitwa Chitova kuCape Town kuSouth Africa. Ndinombotaurawo pamusoro pekushungurudzwa kurikuita vanhu munyika yedu yeZimbabwe, zvanyanya vanhu vezanupf vanyanya utsinye umbimbitoga makore 41 musoro meunge tabva kuindependence, asi chiri kuitwa hapana. Basa kuparadza nyika nekutora upfumi hwenyika. Vana veZimbabwe vangu vafarira kunze kwenyika nepamusana pekukundikana kweZanupf. Tototide Mwari vapinde yabhozi zvanyanya zveZimbabwe.
Magadi paStudio 7, kune amwe madhara ava kushungurudza nokugwadzisa mwoyo akaita sana chinamasa somunhu achitaura kuti kwai chamisa natendai biti vanotamba nevanoita playing with the fire nenyaya yekuda kusunungura vanhu kwavari kuita akavona zvokuti nyika ndeyake chinamasa.
Makadi vashamarari veStudio 7, ndiva Jeremiah Viriri paBulawayo apa. Ndinodakadzwa nenhau dzenyu dzemakuseni manheru adzakarurama semukaka unoraramisa usvava ukaka wamai. Ndingaita sei chaizvowo kuti ndiwane nhau dzenyu idzi? Ini ndinotodziwanawo kubva kuna sisi vari kusouth uku, asi ndee ndichidzidawo kuti dziuyewo kwandiri direct makuseni. nemanheru ndinodziterera chaizvo nguva dzose ndinotoita dzokutotsvaka kana vasina kutotumira ndinototambudzika chaizvo.
Zvakaoma shuro. Mubato reZANU-PF vatungamiri veZANU-PF vane pfungwa dzehwanana. Hukuswere kurota kuti kwai masankishini anokumbidzwa kuswere muchida kupasisa mitemo yokuti wakumbira masankishini unofanirwa kuiswa mujeri. Masankishini anokumbirwa here? Kana izvozvo zvamuri kudoita mitemo yamuri kuisa iyoyo yokudzvanyira vanhu ndo iri kukupisai masankishini. Pachina pachokuti muchinotanga kuratidza kuti muone kukambenera kuti masankishini abiswe mutevedzere kodzero dzavanhu. But iye zvino muri kutanga kuda kuhamenda mitemo muchishandisa majority yeparliament yokudzvanyira mitemo yaishanda kare makare kare. Asi ndiye muri kuda kudzosa ipo masankishini anongoramba aripo. Tatenda.
Ndinoona sekuti vamunangagwa vanogona havo kuonana nemutungamiri weBritain kana kusanana navo, asi pane zvese zvavakaronga kunongova kutungana kwembudzi. Uye ndinoona sekuti vari kutamba nenguva kutemera nyoka ruzhova kuti ivo vanoenda kusangana nemutungamiri weBritain vachiwatsanangurira maererano nechi nemasanction. Bozi, chawanenge wakuita wanenge wakuona kunge mutungamiri weBritain asina zvakakwana semunhu anopenga. So ndinoona sekuti mutungamiri weBritain munhu achatoramba kusangana vamunangagwa kana kuti vachasanganawo zvavo vachitaura dzimwe nyaya asi vasingatauri nenyaya dzemasankishini. Bozi, vamunangagwa vachaenda kupembedza zvinhu zvekuti takazodai takazodai, asi ivo vatungamiri weBritain vatoripo pakuona zvinoitika muZimbabwe. Bozi, mungarautarisa kuti muZimbabwe mamwedzi apfuure makaona zvakaitwa vachamisa vakana ma zvakaitwa talendi chiunga nevamwe vasingagonodomani mazati tinoswerera. So ndinoona sekuti hapana chinobuda, asi vachenjere kuti 2023 panogona kuwedzera zvimwe zvirango nemhaka yematongero avo kutonga nedemo.
Studio 7 apo pastudio 7 makadii ku vana veZimbabwe tanzwa nana Munangagwa tanzwa tiri kutichamisa. Ngachipinde hake mukomana 2023 yatendako.
Nyaya dzekuti maby-elections haaitwe kuda kungowandawo nechigunwa. How can you say by-election haiitwe nenyaya yekuti COVID? Pa polling station pane mhepo paine vanhu vangani? Zvikoro zvakavhurwa zvinenge zviine vana ma700 800 of which vanenge vari vana vadiki vasingakwanisi kuita social distance vasingakwanisi kupfeka mamask. Zvino pa polling station yekuti inogona kuita vanhu kana 200-300 at a time vari vanhu vakuru vanogona kuzvidzivirira kubva kucovid. Kungodawo kuhwanda nechigunu kuriitwa negavhenmend yedu iripo kutya kutongorohwa zvavo. Otherwise hapana kana chavari kukwanisa kutiitira muno munyika. Saka kutya kutodyiwa ipapapa kuti vanyatsozviona kuti vanhu havachadini zveZANU-PF. Saka maelections ngaaitwe, maelections ngaaitwe tinyatsoona picture yekuti zvinhu zviri kuenda nekupi munyika. Ndini zvangu ndiri kunakirwa zvangu nezviri kuitika muZANU-PF.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazivi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chizvarwa chekuZimbabwe chakakwikwidza nechipiri musarudzo yameya wedhorobha reAllentown muPennsylvania vaSolomon Tembo vanoti kunyange zvavo vakakundwa musarudzo vanonzwa manyukunyuku ekuti vakakwanisa kuve mumwe wevatu vatatu vakakwikwidza musarudzo iyi. VaTembo vakambokwikwidza zvakare musarudzo yameya wedhorobha ravo muna 2017 vakakundwa zvakare. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaTembo avo vanoti vakadzidza zvakawanda musarudzo iyi.
Kana wafunga kuna zvekurana as far as me and the independent saka ndachirana against zvimongo zvoma mabato maumbaya republicans ema democrats saka zvivindi zvakakura chaizvo kuti unge uri sachina nechakadaro asi ino mavhoti akaitwa vanhu vakawanda and no one on the police stations, which I thought maybe, but one got voted out of the Marine Barrels. In that, I saw my 5 o'clock in the Gozi, but one down the base of us on my 5. So that we were going to my polling stations. They sang an hour with my candidates and I could be done now. My mate, Nara Moss, she was just as a watching one of the Aguna and one of the voters because one summer line had no bone, 40 and 50. Time one of our other police, even on 4, 25, 22. And I didn't want to know of what I think I saw like maybe 6-7 people inside. So I think most of the votes anger that I dropped are from my mailing ballots. I see, you know, people were so enthusiastic, you know, going up to Indiana, Jawina, and I'm going to tell on my streets. When we're walking, you could see, and I'm going to say, hey, what tempo, you know, I met. So I was in the 85th hour with teachers. Vanhu vari kufarira election ya Nezuwe.
Iko kupinda kwa maita musarudzo iyi vatembo tunoona kuti mapinda musarudzo kaviri iko koko Allen Town. Izvi zvazvinodzidzisa kana kuratidza kune vanenge vabvawo kune dzimwe nyika vachiuya kunogara muAmerica.
Zvinoratidza kuti don't ever give up. Mungu zvivawo kuti munhu kana uchida kuwina unongoramba uchikwidza even ukaruza pakutanga apa. Unotarawo kechipiri wotaya kechitatu. Madiza zvakawanda vanorudza vana Obama vakamborudza zvakawanda. Wana George Washington wesa wana Bush. Saka unongtongo ina one zwindi za kutika na narusa don't give up. And unongto wake up the next time. Uno kuti wana wasapoti hako ino kuchinga mizawe. Ichikamba newe ichi. Ita kuti uwan panso kwa na mafoza kati uo. Iwa wana mwosi futi wanaka itanao tiki chibiri. Baga narusa osu. Mete anga tata mkurana so I guess this was his first time mkurana. Iwi ni mshikoro jaya munga 4 years 7. Unongto lipita kutu 2 pass.
Makambenge mambosangana nedambudziko rechirwere checancer kana redenda recancer makapona makakwanisa kunge muchikwikwidza musarudzo iyoyi zvii zvamungataurira vateereri
zvinzo ndainamatira because kana nemajonga ndokunga makatombondi vakachira kuno kumba kuzondiona sezvo ndandi necancer yanga yapa 4th stage asi nekunamata kwatakaita nekunamata kwamakaita imi nemadzimai enyu vese vauya kubva Washington nesapotenda iwana zvinhu zvakaita kuti ndipore ndite recovery and recovery yacho yakandoshamisa inini nekushamisa vanhu vakawanda because havaifingira kuti ndichaita recovery yakadaro ndiyemati kuti vakuno handisina kesa yacho dokta akandotiti chega kuya ndaenda every 6 months kunotariswa iye manje akati kuya once a year I didn't want to see you but can just come once in a year in case saka zvinhu zvakazonditi ha kana zvadaro chirega ndikwikwidze futi maelections ari kuitwa muno mu2021 mari dzaona mumbeya because zivo vanhu vangu vachindifarirawo kuti ndichete ndikwikwidze sezvo vangaona kuti ndarikavha ino ndahealth and everything zavada chikwikwidza futi we vanhu vanokufarira muno even uri independent potraya futi saka zvinhu zvandakanamatirwa nemi vese teniwo ndikakunda kenza ndikatiwa ndakupinda futi muchi muresi ino saka zvinhu zvandakuita nemabhizinesi andikuita everything saka handisiku ita wiki kana kurwara kana kutasinda munhu hakufana nevanhu vamwe vese vari mumastrits mumazina kenza yachiyo.
VaSolomon Tembo vari parunhare neStudio 7 vari kuAllen Town kuPennsylvania naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inokurudzirwa kuti isimbaradze kudzidzisa vanhu nezvekukosha kwekubayiwa nhomba yecovid-19 mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanotenda vagari vekumashonaland central mukutambira kwavakavaita nevatsigiri vebato ravo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.